Vachitaura kuvati giri batorawa nhasi mamutare. Vamoyo vati veruzhinji munyika ndivo vane masimba ekusarudza vanhu vavanoda kuti vavatungamirire. Vamoyo avo vaimbovegurukota muhurumende yaRobert Mugabe makore akawanda apfuura. Vati vatungamiriri vanosungirwa kusarudzwa munguva yesarudzo dzichaitwa gore rino vanofanirwa kunge vari vanhu vanokwanisa kuita zvinotarisirwa neveruzhinji uye vane kwavakabva kwavanozivikanwa nekugona kuita basa.
They come from it in you. You can check with proper history what one would need to say. If they haven't, ask yourself a very simple question. What is change? What is change? If you go and continue with every 5 years, one of the problems and I keep believing them, then the problem is not them. The problem is you. So can you go around a top one? Yeah? The problem is you. Because that is not record, which is you. What has been going on, and you keep choosing the same thing. Why? And at the end of the day, when it comes to me, yes, even I'm prepared to own up to you. At the moment, as I talk to you, I can promise you all sorts of things, just as I've got to do that. But all you should do is then go back and say, well, here I'm going to promise as a neighbor, I can wait at you. Why do you bow to that in the time? Do you want to have a wait at you? And if you want the rest of that, track record. That is to put the two together. Why is it for me, sir? Never have I'm going to come. I'm not putting it on the area.
Vamoyo vati vatsigiri vavo vakasununguka kuenda kumisangano yemamwe mapato ezvematongerwo enyika uye kutenga makadhi mapato aya kana zvichivachengetedza kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vati bato ravo harina mari asi richakwanisa kumira nevatsigiri varo vanenge vakanganiswa kurohwa vakakuvara kana kusungwa nekuvatsvagira magweta. Asi vayarambira vatsigiri vavo kuti vasazviisa mumukanwa mamushore vakavhura meso.
Kana zvari kauya munowo muchiti huyai kuvanhu go to the rani vakauya vachiti tengai zanukai hai it is protective. I don't care. It is not any of these things. It is how you're going to vote that comes. Placement.
Vamwe vashora danho rakatorwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa yekuenderera mberi nekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari vazhinji munyika vachiyaura nenhamo.
Zvipatara zvedu hazvina mishonga. Mvura treatment yemvura yemuHarare makaiona Ivan Maurer akabudisa podcast yake. Mvura iri kubuda mutepi isina treatment, ine sewage almost. Hakuna mishonga yokugadzira kuti mvura isauraye vanhu. Asi tinotora mari dzakawanda wanda tichiita sei tichinotengera madzishe motikari. Vana vari kuenda kuzvikoro vachifamba, vana vadiki diki grade 0 ari kufamba between 5 and 8 kilometers kuenda kuchikoro nokuti hakuna mabhazi. Tiri kumbofunga sei? Vanhu havasiri kufara nezvinhu zvakadaro. Tiri kutaura kuti hanzi tichatora mari inogona kuita what 70 million tichinovaka a new parliament kuti zvaita sei? Prioritization yedu haisi kushanda.
Vamwe varamba vakamira nemashoko avo ekuti bato ravo harizi kuzopa matisheti kuvatsigiri vavo sezvo zvichipa mvunga mupopoto sezvinoitika kumamwe mapato ezvematongerwo enyika. Vati bato ravo harina mari yekuvhura mahofisi mumatunhu ose kana kutenga motokari dzekushandisa pakukambena, asi utungamiriri hwekubva pasel kusvika kumusoro huchange huchibata basa sezvinodiwa kuti vakunde musarudzo dzegore rino. Vatiwo vanovimba kuti vachakunda musarudzo idzi vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kunovhota muuwandu hwavo. Vamwe vati vanotarisira kukunda vamunangagwa veZANU-P amai Joyce Mujuruve National People's Party vakati ameno kana vamugenetsvangira veMDC vachikwanisa kukwikwidza nekuda kwehurwere. Vatsigiri vamoyo vaudza Studio 7 kuti vafarira mashoko emutungamiriri wavo sezvo ari munhu anomira pachokwadi. Mumwe vatsigiri ava ndimuzvare Nyaradzo Chikosi.
Dzakuna President Kosana ngezvekuti havati munhu anotenderera, munhu unotaura chokwadi pamubvunzo waanonge abvunzwa, uyezve vanotaura zvinhu zvavanokwanisa. Haakonisi kunyepa kuti mangwana ndichazokutengerai bhazi, mangwana ndichazokuvakirai bridge. Anotaura chokwadi. Kune example, kune vanhu vabvunza nyaya dzematisheti, wataura chokwadi kuti inini matisheti handikwanisi kumuprovhaidha nekuti matisheti une mareasons aataura maringe nematisheti aataura. Saka inini ndazandisimudzira semukana wechidiki wemayuti ngezvekuti takasangana nevanhu vakawanda vanouya vachikampena vanotinyepera zvakawandisa. Saka chendafara pana Skhosana ngechekuti wataura chokwadi chekuti une zvakawanda zvaataura kuti inini izvi handizvikwanisi.
Mumwe mutsigiri weAPA ange ari pamusangano amai Susan Nyoni vatiwo vashingiswa nemashoko avamoyo ekuti vanhu vasajairire kugoverwa zvemahara panguva yesarudzo asi kuwanirwa mabasa.
Zvakanaka dhokita, tanzwisisa nezvavataura. Hatina zvakawanda hedu zvokunyanya kutaura ba.
Ii ndinofarira kuti dhokita munhu anobuda pachena pamberi pevanhu achitaura kuti vanhu inini ichi ndiro chigona ichi handigoni. Chasakuriri kubvira kubuda pachena pane kutinyepera mori kana kutifadza neraisi retinoya nhasi uno after 5 years tiri kutambudzika ngeraisi retinenge taya for one day. Asi president wabuda pachena kuti izvi ndinokwanisa, izvi handigoni. Ende isusu tega tabva tabudawo pachena kuti hatikwanisi kunyengererwa nechinhu che1 day chekuti tokwanisa kana kupuwa chichipera nguva iyoyo tozosafa kumakore akawanda.
Mumwe apinda musangano uyu vabhutinyika dzino vatiwo vamwewo munhu anomira nechokwadi uye anotaura zvaanokwanisa kuita.
Taura chokwadi zvaasingakoni anotaura chokwadi ndizvandizvigoni. Zvaasati akukwanisa kuita pari zvino anotaura ende pane emu yavo yekuita purezidendi izvo zvaada kugadzirisa tazvizwa. Ndozvo zvitafarira kuti munhu uri free ende unotaura zviri pamwoyo wake kwete nekuti anhu aaraiza point. Saka ndofanira kusapota anhu va anotaura shaizizai zviri pagiraundi. Ndozvinofarira.
Vamoyo vange vaine utungamiriri hwebato ravo hwedunhu remanikaland hunosanganisira sachigaro webato ravo kuno Reverend Walter Nyakunu, sachigaro wezvemadzimai Muzvare Dorine Nyama, mukuru wevechidiki vaEmmanuel Machikwa, mubati wehomwe vaGeorge Mundembe uye chipangamazano engineer Patrick Chitaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.